Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 10, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Philip Mugadza vanotadza kuburitswa muhusungwa zvisinei nekupiwa kwavaitwa nhasi mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro.
Sachigaro uyo akarwa hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa voshora chirongwa chehurumende cheZim Asset vachiti hapana zvachiri kubatsira nazvo veruzhinji vari kutambura.
Vanhu vakawanda votadza kuwana mari yemadhora ekuAmerica munyika izvo zvava kukwidza mitengo yezvinhu kana munhu achishandisa mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro rapa mufundisi Patrick Mugadza mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekusungwa kwavakaitwa munandira pavakati vakarotswa naMwari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa gore rino. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro muzvare Priscilla Chigumba nhasi vatora mutongo wekuti mufundisi Mugadza vesvondo yeRemnant Church vaburitswe muhusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu. Amai Chigumba vati vaMugadza avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti criminal nuisance pamwe nekuzvidza zvimwe zvitendero mushure mekuzivisa nyika yose kuti vakaudzwa naMwari kuti vaMugabe vachafa gore rino munhu akavimbika kuti anozomerera kutongwa kana akapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Muzvare Chigumba vati mufundisi Mugadza vasazvipire kumapurisa sezvinowanzoitwa vasungwa vazhinji vanosungirwa nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vasungwa vanenge vaine nyaya dzakakomba. Mukusvitsa chikumbiro chekuti vaMugadza vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa, gweta ravaMugadza vaObei Shava vati nyaya yehurumende haina kusimba sezvo zvichanetsa hurumende kuti inzwisiswe nedare kuti vaMugadza vakapara mhosva kuburikidza nemashoko avakataura sezvo vachiti hapana anokwanisa kupa ufakazi kudivi rehurumende kuti Mwari haana kutaura mashoko anonzi akataurwa navaMugadza vachiti vakaudzwa naMwari. Vashava vaudza odare repamusoro kuti Major Street akavanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso amai vongai muchuchiti vakanga vatonga zvisirizvo pavakati vaMugadza vanogona kuramba vachipara mhosva kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mashoko atiri kutambira kubva kugweta ravaMugadza anoti munyori wedare kana kuti clerk of court aramba kutambira mari yechibatiso yavaMugadza achiti anoda kuzoongorora nemuvhuro kuti zvaturwa namai Chigumba ichokwadi here. Izvi zvinoreva kuti vaMugadza vachange vari mujeri kusvika nemuvhuro nyangwe dare ranga rati vabuditswe. VaMugadza vakambosungwa zvakare pavakaratidzira vari vega kuVictoria Falls pamusangano wepagore webato reZANU PF vachiti vaMugabe vari kutadza kutungamirira nyika zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti chirongwa chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset hachina pundutso yachaitira nyika. Vatiwo kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuvatsika konzi, vacharamba vachivaremekedza semunyarikani wesangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzesangano iri dzinoti chirongwa chezima serichaitarisirwa kupedza urombo munyika, kuumba mabasa, kuvandudza mararamiro evanhu, kuitira kuti munyika muite kudya kwakakwana, kugadzirwa kwezvivakwa, migwagwa nemabridge nezvimwewo. Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare, sachigaro wevakarwa muhondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa, vati chirongwa chezimaset hachitengeseki kumisika yemari.
Irina kana any scientific basis document iyo yai. Hapana kana businessmen all over the world akaverenga document iyo akaona chaanowana chinoita kuti ayo aunze mari munyika muno. Ndosaka mukubvira yakaichilaunchwa zima asset yemaG40. Hakuna kana investment iri kusvika munyika muno. Makamboona muchivakwa maskyscraper, magetsa hamuchina, maroads hamapotholes. Vana vanongotiza munyika munhu wese afunda anotsvaga passport kubuda munyika kutiza. Hakuna employment, not sellable.
Vamutsvangwa avo vakadzingwa muhurumende pamwe nemubato reZANU-PF zvichitevera makakatanwa remubato iri, vatiwo kunyange hazvo nhengo dzavo dzisiri kutyidzana nebato reZANU-PF, vati vacharegera vamugabe vari munyarikano wesangano ravo. Vachibvunzurudzwa neStudio 7 kuti vachatsigira vamugabe here musarudzo dza2018, vamutsvangwa vanzvenga mubvunzo vakati murwiri werusununguko wega wega ane kodzero yekuvhotera munhu waanoda.
Hatina chigumburu nekuti varambe vari patroni, tine history navo, takabva navo kure. Pane zvimwewo zvokutiwo vamwe vachitandanisa vamwe comrades vaanogunun'una. Hapana anoramidzwa kusagunun'una kana uchinge uchifunga kuti watadzirwa. Aiwa, maho veteran, ma citizens eZimbabwe, ma voters as individuals. Ini ndikangenda kuvatongera kuti vota yenhingi nekuti daiwo ndatokutsaudzira ndakuda kuti ndiite regiment. Maho veterans hazvibvumizwe muconstitution yeZimbabwe. Regai vanhu vazvisunungukire kusarudza munhu wavanoda.
Munyori mukuru musangano revaimbova varwiri verusununguko vaVictor Matemadanda varambawo mashoko ekuti sangano ravo riri kuda kutanga bato rezvematongerwo enyika.
Hatina kumbofunga kuita political party ende sekutaura kwatakaita hatisi kuzoita political party. Hatina coalition kana kuti kubatana nemapati aripo kwatakaronga, asi kuti isisi takada panonzi panosangana pfungwa dzevanhu veZimbabwe maererano nekuti nyika yedu ipunduke ndipo patinotsigira.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU-PF zvichitevera kunetsana kwemhando yepamusoro pakati pezvikwata zviviri zvinoti Generation 40 neTeam Lacoste, izvo zviri kurwira kutora masimba kuna vamugabe vasisiri pachigaro. Kurwira masimba uku ndiko kwakapa kuti vamutsvangwa avo vanonzi vanotsigira chikwata chiri kutsigira vaEmerson Mnangagwa cheTeam Lacoste vadzingwe muhurumende. Izvi zvakaitika sezvo Generation 40 ichinzi yaipaka mashoko kumudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe, avo vanonzi vanoteererwa zvikuru nemurume wavo pane zvese zvavanenge vataura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dambudziko remari rinonzi riri kuramba richienderera mberi munyika sezvo mitsetse mumabhanga mazhinji chave chigariro musoro weshure kushaya nyanga. Mabhanga mazhinji anonzi haasi kukwanisa kupa vanhu mari dzavo, zvikuru vanenge vachida kutora iri mari yekuAmerica. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti munhu anenge achida kutora mari yake kubhanga apiwe yakasanganiswa yekuAmerica nemabond note. Dambudziko iri rinonzi rave kukonzerawo kuti vanotengesa zvinhu vashandise mitengo yakasiyana-siyana kana munhu achitenga nemari yekuAmerica kushandisa kadhi rekubhanga kana kutenga nemabond note. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vezvitoro zvikuru vanotengesa mafuta edzimotokari vari kukwidza mitengo vachiti vari kunetsekana kuti vawane mari yekunze yekuti vagotenga naye mafuta avanozopinza munyika. Zvinonzi vamwe vave kutengesa mafuta avo nemari dziri pakati pedhora nemakusendi makumi matatu nemaviri parita roga roga kana munhu achitenga nemari yekuAmerica, kuchituo vanenge vachitenga nemakadhi ekubhanga votengeserwa nedhora nemasende makumi matatu nemashanu, kuchizotiwo vanenge vachitenga nemadhora emabond vachitengeserwa nedhora nemasende makumi matatu nemanomwe parita. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Ichokwadi, dambudziko iri riri kuenderera mberi. Tiri kuona makiu mumabhenki haasi kupera, arungoramba achiwedzera. Saka zviri kutirakira kuti dambudziko iri idambudziko hombe risiri kukwanisa kunge richipedzeka nemamezures aunzwa nehurumende pane ino nguva.
Asi kava Chitambara, hurumende yakadhinda kana kuti yakaisa mumusika mari yemabond note. Sei dambudziko remari riri kuramba richinetsa?
Kuuya kwemabond notes kwakatoita kuti vanhu vakawanda vanga vaine maus dollar avo vasaaendese kumabhanga, uye vamwe vatodhipozite mari dzavo dzavanga vachitarisira kuwana kunze kwenyika kunana Botswana, vana South Africa, vana vazhinji vaane maoffshore account. Saka kana uri kutarisira kunge uchirisiva mari, mari iyi haichapindi maakaunti iri muZimbabwe, yaakupinda maakaunti iri kuSouth Africa kana kuBotswana. Saka ndo zvainya kuaffecta situation izvozvo zvokuti mabond notes adzinga maus dollar mufomal financial banking system. Ndosaka maus dollar asanyanyi kuwanikwa zvaaisimboita mabond notes asati auya.
Tinonzwawo kuti vezvitoro kana vanotengesa zvinhu zvakaita semafuta edzimotokari vanenge vaakukwidzawo mitengo vachitaura kuti vari kushandisa mari yakawanda mukupinza zvinhu izvi munyika. Tisarangurirei kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, iobservation yandaonawo pakutenga even mafuta zvamataura, tiri kuona mitengo yati kwirei mbichana. Hazvimbi zviri kunyanya kukonzerwa neiyo nyaya yekuti mabond notes ndo anyanya kuwanda. Saka even wokuenda unotenga mafuta mapikwana petrol, tiriwana wakawanda vakushandisa mabond notes. But mabond notes manje haazoshandi kana vemakamba nawo vakuda kutengawo mafuta kune dzimwe nyika.
Chii chamungakurudzira chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Nyaya dzeconfidence nenyaya dzeinformality ndo dziri kunyanya kuaffecta. Saka kuti tiripedze dambudziko iri, hunge taadresa nyaya idzodzidzi, nyaya dzeproduction, kuona kuti muekonomi maexports ari kupinda here, nekuti pane zvino maexports edu akaderera.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7.
Bazi reUnited Nations rinoona nezverubatsiro reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA ratenda kuti iro nehurumende yeZimbabwe vari kutatarika kuunganidza mari iri kudiwa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. VeUnited Nations neZimbabwe vakwanisa kuunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi nemana chete kana kuti $14 million pamari inosvika mamiriyoni zana remadhora iri kudiwa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu ava. Vanhu mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu vakafa, uye vanodarika zviuru zviviri vakasiyiwa vasina pekugara. Zvikopokopo zveAir Force of Zimbabwe zviri kushandiswawo kubatsira vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko iri misha yavo ikasara iri zvitsuva kana kuti isasasvikike nekuda kwemvura. Mari iri kudiwa iyi iri kuda kugadzirisa zvivakwa zvakaputswa nemvura kusanganisira migwagwa, mazambuko, zvikoro, makirinika nezvimwe. Hurumende iri kushanda neUnited Nations kuedza kuunganidza mari iyi. Matunhu makumi mana nemashanu pamatunhu makumi mashanu nemapfumbamwe akawirwa nedambudziko iri munyika yose. Mumashoko kuvatori venhau, OCHA yati ichasimbaradza kubatsira vanhu ava uye iri kuenderera mberi ichitarisa vanoda rubatsiro. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mupfumira, vatsinhira kuti vehurumende neUnited Nations vari kusimbaradza urongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura, zvikuru kumatebeleland, Masvingo, Midlands nemamwe matunhu.
Zvemafashamu aripo tiri kutogara pasi nehurumende kuti tionewo kuti tomobhilaita maresources sei, ende sevanhu taratidzira kuti tine disaster iri mumaoko medu. Kune mamwe mafriendly organizations, maNGOs, even UN family atati nawo vachangotibatsirawo zvinongoitwa manatural disaster kune dzimwe nyika. Zimbabwe yakangofananawo nedzimwe nyika. Saka kwai pari zvino zvatataurira vashandi tichazviita. Strategy yekuti tinobhaiza sema resources rekubatsira vakaachetwa nemafashamu ndo zvatiri kugadzirisa tehurumende.
Mungajekesewo ipapo kuti imi sebazi renyu kana kuti ministry yenyu muri kushanda sei ipo panyaya idzodzi dzekubatsira vakawirwa nedambudziko iroro remafashamu emvura?
Zvatiri kuita ini seministry yesocial welfare handiti chekutanga ndisu zvakare tinotungamirira cluster poverty alleviation nesocial services kuita kuti nyaya dzezvekudya nesocial services ndo zvandinotungamirirawo pamabandiko edu ezimazet. Zvataita pari zvinhu ndezvekudai nyaya yezvekudya mamain staples edu takwanisa uye tiri kukwanisa kupa vanhu chibage, kupa vanhu mupunga, kupa vanhu mafuta, kupa vanhu mbatya zvekuti vateki, kupa vanhu zvekugezesa zvatinokwanisa ipo nezvimwe zvakadaro. Saka size basic commodity inodikanwa nemunhu wese ari kunzvimbo dzakadaro. Chibage tinacho chekupa vanhu, raisi tinaro ende ndezvataendesa taendesa kuchenocho. Apa nhasi tiri kuendesa zvimwe futi masvingo tichasvika kuritenga zvozvinopiwa vanhu vari munharaunda. Tiendesa zvakare kumidlands kuti vanhu vari kumberengwa nenzvimbo idzodzo dzaafektwa nemaflodi tinovapa zvokudya. Ende munozviziva semunhu womuzimbabwe ukawana sadza watowana chokudya.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mpfumira vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vemuAfrica vangangosvika chidimbu chemirioni vari kufa nechirwere chegomarara gore roga roga, kana kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvendufu dzepasi rose pagore zvichikonzerwawo nechirwere ichi.
Kepiri gore rino America yadzosera chikwata chezvizvarwa zvenyika yekuSomalia zvanga zviri munyika iyi kumusha kwazvo. Ndege yanga yakatakura vanhu makumi matanhatu nevasere yamhara nhasi panhandare yendege huru yeAden Ade iri muMogadishu.
Madzimai anosvika makumi matatu kubva kumativi mana ose enyika vari kuvhiiwa vachigadziriswa chirwere chekutsemuka kwedundiro kana kuti obstetric fistula pachipatara chemuchinoi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti vangavogara upenyu hweuranda vachisemwa nehama pamwe nekurambwa nevarume nekuda kwechirwere ichi. Nhasi Studio 7 yataura nemamwe madzimai vakabatsirwa svondo rino vamirira kuburitswa muchipatara. Amai Justina Shoko vanobva kugokwe. Amai Shoko vakatsemuka dundira apo vakapona mwana wavo wechipiri muna 2002 vanoti vazere nemufaro sezvo dambudziko iri rakaita kuti varambwe nemurume.
Patime ndine mumwe wangu vakaso separate ndakumba kwedu 2003 1 January nekuda kwecondition hama dzemurume dzakatadzwazvowisisa ndobva ndapedza vabereki vangu pandakaramba vabereki vangu ndobva vauya kandisiya kuno kumba ndobva ndaizosiyawo kwekwe ndikabva ndagara.
Amai Shoko vanoti vakapedza mari yakawanda vachienda mudzin'anga nemaprofita vaine vavariro yekupora asi zvakakona n'anga murapwa achida. Amai Shoko vanoti vaitadza kushanda basa sezvo dambudziko iri richiita kuti vaburitse mvura vasingazive.
Munhu wese anoti hanzi ane problemu yeVVF asina kuenda kun'anga kuzviprofita whatever zvokumuraramisa anenge achireva nhema indakapinda maconditions iwayo. Kana uda kuti something chaunoita unozvitaita kuti ndingaita chii nezvandiri ndinopinda sei muvanhu ndichida kuita business. Even ukazwa kuti pakati pane shop inoda munhu nyangwe asina maO levels as long as kuuta vanhu macustom unonosenza sei makadaro ndoma machallenges atetisangana wose vanhu vefivhivhi.
Amai Sharon Mutemeri vanobva kubocha kwamarange vanoti vakatsemuka dundira muna 2005 pavakabatsirwa nemwana wavo wekutanga. Amai Sharon vanoti chirwere chekutsemuka dundira chinoita kuti munhu aburitse mvura kana kuti weta asingazive.
Kana kufamba cheko ndandisingatogoni ba yangoswera ningori pamba kuti kana ukafamba pangosingambofambi kwekuenda kuri kuti zvaidrwadza zvaipisa futi wetinopisa ende yangogara ndiri pamba.
Mumwe mudzimai anoda kudanwa nezita rekuti Grace anoti akatadza kusununguka zvakanaka akavhiwa nekuda kwekuti akanga ari mudiki sezvo aiva nemakore 15 paakabata pamuviri. Grace anoti upenyu hwaive hwamuomera sezvo weti yaingobuda kunyange muchechi izvo zvanga zvoita kuti agare ari pamba.
Dambudziko iri ndakasangana naro mugore ra2000 ndakatakura nhumbu kubva muna 1999 ndichisvikira pakuzoda kuzopona musi wa23 May. Ndakanga ndichida kusununguka zvichibva zvakorera kumusha. Ndichibva ndatakurwa ndobva ndauya kuGen Hospital kwaMutare ndichibva ndaoparetwa. Ndaoparetwa akati izvo niti nokucheka uku nekuti saizi yako uchiri mwana mudiki ndine 15 years.
Nyanzvi dzinoti madzimai anotsemuka dundira munguva dzekupona uye zvinonyanya kuitika kumadzimai echidiki nekuti nhengo dzavo dzinenge dzisati dzasimba. Mushandi wesangano reWomen and Health Alliance International iro riri kuita chirongwa ichi pachena muzvari Fortune Mabandi vanoti chirongwa ichi chayamura madzimai anosvika 350 nevasere. Muzvari Mabandi vanoti gore rino munandira vakayamura madzimai 30 uye vanotarisira kuyamura vamwe 30 sondorino. Chirongwa ichi chave nemakore 5 chichiitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anoterera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuRwanda. Hurumende yeAmerica inoti iri kushanda zvakasimba nehurumende yeRwanda kubatsira vana vechikoro kuti vakwanise kuverenga mabhuku vachiri vadiki. Izvi zviri kuitwa kuburikidza nebazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nebazi redzidzo muRwanda. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vana vanosvika miriyoni imwe chete uye chichiitwa kwemakore 4 anotevera. Chirongwa ichi chinonzi The Early Grade Reading Project chiri kushandisa mari inosvika mamiriyoni 70 emadhora. America iri kushandawo kubatsira vana kuverenga mutauro weKenya Rwanda unova mutauro unotaurwa nevakawanda munyika iyi. Izvi zvinonzi nenyanzvi zvinobatsira nekuti zviri nyore kuti vana vadzidze mutauro wavo kutanga. Mumiriri weAmerica muRwanda amai Erica J. Bucks Ruggles vanoti mushandira pamwe uyu wakanaka chose. Amai Bucks vanoti chirongwa ichi chakanangana nechirongwa cheUnited Nations cheVision 2020 chekubatsira vana vakawanda kuti vakwanise kuverenga. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuRwanda. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United chinoti chakagadzirira zvemhando yepamusorosoro apo chatarisana neshumba yeTP Mazembe yekuDRC mumakundano eCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti maGreen Machine ane zvipi.
Makepekepe ari kusimuka musuru tambwa mutambo kuedza kudzivirira kubatwa zvisina kururama kunowanzoitwa zvikwata zvinenge zvashanya munhabvu yemuAfrica. Kakawanda muAfrica, zvikwata zvinoshanya zviri kuchema-chema nekugariswa pasingakodzere pamwe nekupiwa zvekudya zvisina utano izvo maGreen Machine ari kuedza kudzivirira apo vari kunotamba neTP Mazembe iyo ine mukombe weCAF Confederation Cup. Makepekepe ari kutarisira kuita mangange kana kukundwa nechipodzwa chimwe chete vacharisira kuzopedzisa TP Mazembe. Apo zvikwata izvi zvichasangana zvekare mumutambo wechipiri muNational Sports Stadium svondo rinouya. TP Mazembe haisati yambokundwa nezvikwata zvemuno zvichitevera kurova kwayakamboita Mono Mutapa muna 2010 pamwe neDynamos muna 2012. Asi mutevedzeri wemurayiridzi wemakepe-kepe Fungai Tostao Kwashi anoti kunyange hazvo TP Mazembe ine nhoroondo inotyisa munabwi muAfrica, hapana chinovatadzisa kurova chikwata ichi. Kwashi anoti vari kutora chidzidzo chavo kubva pachikwata chenyika cheCameroon, icho chakatora mukombe weAfrica Cup of Nations pasina kana mumwe chete aiva pamukana.
Tatiziva kuti tichasangana naye zvedu, but nesimba redu ratinaro rekushanda kwatinoita uku, saka tinoziva kuti Mwari anoda munana. Cameroon yakahwina chinzi haifungiro kuhwina kuAfcon.
Mutsigiri weDynamos vaGabriel Matinyanya vanotenderanawo naKwashi vachiti ivo kunyange hazvo TP Mazembe yajairira mitambo yemuAfrica pamakepe-kepe inokwanisa kurara pamusha payo.
Cape United itimu ichirungopindawo muligi yechi but TP Mazembe yagara irimo. Cape United inogona kukwanisa kubata chi TP Mazembe.
Kwashi anoti Cape United haina vatambi vakakuvara kunze kwaRonald Pfumbidzai uyo vari kutarisira kuti anenge anaya apo vachasimuka nesvondo. Ukuwo ngezi Platinum Stars iri munzira kuenda kuAngola uko vari kunosangana neCD Libolo munharaunda yekutanga mumakundano eCAF Confederation Cup. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya haana kuda kupa zvaanofunga kuti vanonorova Libolo nezvibodzwa zvingani, achiti iye chinangwa chavo ndechekuenderera mberi nemakwikwi aya chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kunetsa kuri kuita dhora rekuAmerica munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu kuWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Nako kambo shauri yako kubva kuna Super Mazembe tapatasvika kumagume echirongwa chedu sezongo yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Pastor Philip Mugadza vanotadza kuburitswa muhusungwa zvisinei nekupiwa kwavaitwa nhasi mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro.
Sachigaro wesangano revakarwa hondo vaChris Mutsvangwa voshora chirongwa chehurumende cheZim Asset vachiti hapana zvachiri kubatsira nyika.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai muina Chris Gande naNtungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zuluganda bamthwakazomu hlolamukela emoyeni igama ngo Chris Gande sidivana ngolwesihlanu mhla ka 10 Mbimbitho 2017 endabeni zethu lamhlanje imali iyasilela emabhanga esiyaxolisa balaleli namhlanje imitshina yethu kayimanga kahle. Kodwa ke lamhlanje siqala ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lapho esizwa kuthiwa khona imali yohlobo lwama bond notes hiyo yodwa esitholakala emabhanga kwesinye isikhathi abanye abayaphiwa imali iqutshanisiwe yama bond notes lama US dollars wona asesilela ilizwe lonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnomzana Rejoice Ngwenya.
Ye, ayikho lokho phela vele kuyendakala noma ungazi eSouth Africa amadola kawukazisa kanjelula nxa kulelo currency. Ukuthi nabe sesijayele phela ukuthi ama accounts ethu ngama US dollars, nxa sifaka izimali ngama US dollars. So sikhangelele ukuthi yena umnumzana Nyangudla ngiyowayethe khona ama bonds engabuya uza release amadola amaningi kwenzela ukuthi abala amadola bengahlupheki. Kodwa so khona vele umuntu wonke sezizawona ama bond note amadola sehlupha asabona sokuhamba kanjani.
Kodwa khona kuyaba kuhamba njani ukuthi ungaphiwa enye ibe ngama bond notes enye ngamadola? Thina sisizwa ukubana isisindo se bond note singani siyehlile.
Into phela ukuthi i-monetary policy le umthetho wemali lo uvele uyenziwa ngabantu abalokugqili. Abantu abaningi sibili sibe sithi khona uhulumende selungiselele ukuthi vele ahla akhiphe ama-account wonke angama-US dollar okwenzela ukuthi vele uhlube wazi ukuthi nxa usiye ebhenki siyathatha imali ithatha ngama-bond note. Inkinga phela i-transaction kwelizwe.
Lona udubo lokusilela kwemali nxa sesikhangela lawo ama bond notes kunjani emabhanga lezinso?
Yebo vele kule udubo lakho nawuvelela ukukhona ngoba abantu abasesihladini labana abakuma queue kabamelelanga ama US dollars bahlupheka nje ukuthi bazise ama bond notes. So ikho sithi asizwisisi ukuthi nxa yena wayephe ama bond notes ayangena ukuze abantu kube lehlupho olukutshwane kanti yindaba bond notes akhona evele ehlupha yinkinga yakhona nale.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umfundisi Philip Mugadza uze waphiwa imvumo yokuhlawula imali yesibambiso e-bail lamhlanje i-$50 kodwa inkinga ikuthi akazange athole ithuba lokuhlawula osokusitsho ukuba uzoqhubeka evalelwe okwempela viki yonke. Lokho kuchiye abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe bethukuthele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe oStudio 7 uxoxe lo mnumzana 7 Banda omunye wabenhlanganiso eye Occupy Africa Unity Square.
Sala lika uyangifundisa ukuthi asibe sala engahambisa umuntu entolongweni. Ukubona kwami sokubele le influence yepolitics ekubotshweni kakhe. Umuntu othi ubonise ngisinkili ngathi iphezulu kana hazvinokuzvisa kwenzakara nechikati chinge munyunga naripati mukazvisa kwezvina nechikati chinge
ungati wena amapoisa njalo uhulumende wephule amalungelo kamfundisi mgadzi
uhulumende karopati mukazi namapolisa ake isine nhlalo yabo eyokuphila amalungelo abantu amalungelo kamfundisi mgadza ethiliwe ngendlela ehlezile kakhulu wanikala kuqala wabotshwa
ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi athole isicelo sakhe esebail
ekuqaleni umuntu bengekaqala so uhulumende karobert mugabe usengenile ejalelelo emkhuphandaba ukuthethwa kwecala lakhe bengasekho ukuthethwa kwecala lusengakusejalele emkhuphandaba
ama-bail conditions kamugadza ame kanjani
bathi kumele asarende i-passport yakhe njalo kumele ayirekoda emapholiseni bana hayi khona kanye nezizi
sixoxe legqwetha likamfundisi Mugadza othe ithuba likhona lokuthi umfundisi ngeke aphume ejele lamhlanje awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho
yesi ngithathi into said development sokusobala ade ngikusho ubana hayi uhulumende kamongameli Robert Mugabe usezama ngazo zonke indlela ukubana azise angathi ama-activist ubuhlungu nxase sithi hayi imali abasayemukeli okwanamhlanje angazi babesezama ukutho njalo angazi babesezama ukusenda imeseji enjani kwizulu kwizulu nje wasezimbabwe
lo-ke umnumzana Steven Sibanda ongomunye wabameli benhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Abalwa impi yenkululeko basola uhlelo lweZANU PF lokuthuthukisa umnotho welizwe olweZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kumbe ZIMASET. Besithi lwehlulekile lolu hlelo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare namhlanje umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko laba umnumzana Christopher Mchwangwa uthi lolu hlelo olwahlelwa nguprofesa Jonathan Moyo selwehlulekile ukukufeza okumunyethweyo kilo.
He wrote some stupid document called Zim Asset which is sold to the country as a panacea for the economic ill. What is Zim Asset?
Waloba leyo Zim Asset yakhe engelala ngqondo. Wayefuqela kuZulu ethi yiyo ezosetshenziswa ukulungisa isimo somnotho elizweni. Yenzeni leyo zimasethi? Ubuyanga kuphela osebubhahe elizwe lonke, uqhubeka bukhula. Yiyo le indoda okuthiwa nguJonathan. Ngithemba selizwisisa manje ukuba kungani ingekho imisebenzi. Selizwisisa ukuba kungani umuntu onke esengodinga ipassport ubaleka elizweni. Selekuzwisisa ukuba kungani ilizwe lingelawo amandla kagetsi. Selekuzwisisa ukuba kungani sesiyilizwe eselisebenzisa imali eningi ukuthenga yonke impahla esiyidingayo ivelela kwamanye amazwe.
Emchaza umoyo njengesitha esikhulu seZANU PF kanye lozulu elizweni lonke engumuntu ongafuni ukubona abantu behlezi kuhle ekholisa ukubona ukudubeka kwabo okugcizelelwe ngumsekeli wakhe ongomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Headman Moyo.
Ukuthi isitha esikhulu selizwe siphakathi kwethu siphakathi kwepharty yethu yibo obakhanya bedilisa abangafuni abanye abantu ngoba ngakhangela abantu baxotshwa epharthini lizwe lonke abantu kakukhanyi lokuthi siyangaphi abantu abangasebenzile abanye ngoba ngakhanya ungasebenzile abanye ukhanya usebenza abanye yikho kuletha inhlupho ebantwini.
Abalwa impi balandule njalo okukhulunywe ngesinye seziphathamandla sabo uretired brigadier Walter Tafumanei okuphume kuphephandaba leHerald ukuthi umhlangano abawungene kunsukwana ezedlule wawungokubumba ibandla. Uqhubeke umoyo ethi bona balandela ukumunyethwa isisekelo senhlanganiso yabo esibavumela ukuqhuba imihlangano yiloba yisiphi isikhathi.
Ukuba khona kwehofisi liyana kwaba khona ngenxa yethu thina esenza i-association le ekhokhelwa nguChristopher Mchwangwa. Thina ithe saba khona, saba organized, senza kwaba le ofisi liyana. Thina i-constitution iyasivumela ukuthi senze umhlangano ngesikhathi esifuna ukwenza ngawo ngoba kuyintando yamakhomrezi bakubona kuqakathekile ukuthi bemanyane beziregiste beliqembu elimanyeneyo.
Baqinisele ukuthi abasoke babumba ibandla lezombusazwe ngoba kungayisiyo njongo yabo. Belokhe belikhonza ibandla abaxotshwa kilo eleZANU PF befuna kuphela liguquke kulokho eseliyikho khona. Bathi lanqabe ke bahitshana lomongameli Robert Mugabe uzaqhubeka engumkhokheli wabo enhlanganisweni le. Batshele intatheli zindaba ukuba okudingwa yibo yikubona ilizwe likhokhelwa ngendlela elijabulisa umuntu wonke okuyisizathu abasihambela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Intatheli zindaba zakoBulawayo zikhala ngokuthi inhlanganiso lamankampani ethula izindaba eZimbabwe jikelele azila siphatho esihle kuntatheli zindaba zesifazane. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists iZUJI lamhlanje ibe lomhlangano koBulawayo kuxoxwa ngesimo endaweni zabo zokusebenzela lapho okuvele khona ukuba abesifazana basebenza nzima uma kuqathaniswa labesilisa abathola amathuba amahle. Inani lentatheli zindaba zesifazana libikwa liphansi kakhulu njalo zimbalwa ezilezikhundla kuthi noma zilazo azilamandla okwenza izinqumo. Abesifazana abafundela lumsebenzi babika bethwala nzima lapho befika kumankampani okuthapha indaba ngoba bayahlukuluzwa ngabesilisa begcina besiya labo emacansini ukuze baphathwe kuhle. UPamela Shumba, intatheli zindaba yephephandaba leChronicle, ugcizelele lumuntu
lo duku njalo nxa sikhangele ukulinganiswa kulinganiswa kwemisebenzi phakathi kwamadoda labafazi. Amadoda yibo abaphethe izikhundla eziphezulu. Okusho ukuthi vele even nxa kusenzwa izinqumo emisebenzini le, izinqumo zakhona ziyabe zingani ziyafithizela omama. Omama abakho in the picture.
UTanaka Mrerwa ofundela ukuthapha indaba eChronicle uthi kuhle ukuba kuhlelwe imithetho enqabela ukuhlukuluzwa kwabesifazana enhlanganisweni zezindaba ngoba yebo bayawufundela umsebenzi ngobunengi emakolitshini kodwa bagcina besiya kwenza eminye imisebenzi ngaphandle kokuthapha indaba.
Uthi ade sithi nca ukungayenza ukuthi at least kube lama policies afakwayo stainly ukuthi ezama ukuthi encedise ama female journalists lama upcoming journalists ukuthi bengabi exposed to sexual harassment.
UTalent Gumpo osebenzela iNewsday yena uthe kuhle ukuthi intatheli zindaba zesifazana bazi abakufunayo lapho besiyathapha indaba lemisebenzini ukuze babalekele ukuhlukuluza okwazakalayo.
Abantu abangomama abazintatheli kumele bekwazi nxa besiyangena ema-newsrooms balanda ukuyasebenza. Umuntu kahambe ele-mindset liyane ukuthi konkhona hayi ngingumuntu ongumama kumele angivunyi mvumele ukuhlukuluza or mvumele ama-stereotypes la sekhulunywe ngama-journalists ukuthi e-newsroom abantu ongumama baphatheka so la ubusufika ufola into those traps.
Unkosikazi Precious Simango, isikhulumi seZimbabwe Republic Police koBulawayo, yena uthi esipholiseni kucacile ukuthuthuka kwabo besiya ezikhundleni zaphezulu ngoba bayaloba imihloliso ethi akufane la kumankampani athapha indaba ukuze inani labesifazana abalezikhundla ekuthapheni indaba likhuphuke.
Nxa kupromothwa abantu siyabhala ama-promotion exams. Nxa ungaphumelela uyahamba ku-second stage ethiwa yi-board interview lapho uzabuzwa imibuzo ehambelana nerenki yakho nomsebenzi wakho.
iZUJI ithi njengenhlanganiso iphakathi kwemizamo yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihlale zisazi indlela zokusebenza kuhle kanye lokuzivikela ekusebenzeni lapho sekulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Lumhlangano weZUJI ubuqhutshwa ngenhloso yokuhlomisa intatheli izindaba ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equity and Safety Training, lapho iningi lazo elikhala ngokuthi sekuvamile ukuthi uZulu azihlukumeze kumbe ukutshaywa, ngakho ke zidinga ukuvikelwa lapho zithapha indaba. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uthi ulubhekise kwele South Africa ngeviki ezayo ukuyakhulumisana lohulumende walelo lizwe ngendaba eziphatha izizalane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa. Umnumzana Chombo uzahlangana lomphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba bekhulumisana ngendaba ezigoqela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa ezaphiwa izizalane zeZimbabwe ama special permits aphela ukusebenza ngomphalakazi lonyaka. Ababili laba bakhangelelwe njalo ukukhulumisana ngodaba lodlakela oluqondiswe kuzizalane zakwamanye amazwe izizalane zaseSouth Africa olwezenophobia. UChombo loGigaba sebeke bahlangana eminyakeni edluleyo bekhulumisana ngodaba lwamapermits. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena wachasisa abafuna uChombo akuphathe loGigaba.
Esikufisayo thina yokuthi kukhulunywe ngendaba yama-special permits ama-ZSP, ukuthi njengoba sisazi ama-permit azophela mhlaka 31 December 2017, kuyini okuzakwenzakala. Lokuthi futhi olunye uhlupho esilalo ngabantu laba abaphethe incwadi zokudingiswa esithi ngama-asylum holders, abathi nxa behamba besiyavuselela incwadi zabo bafike bevalelwe batshelwe ukuthi elizweni lakithi akulambi, yikho angeke babe nalezi zincwadi. Kanti-ke siyakwazi ukudala babephiwa lezi zincwadi nxa kuyikuthi decision ingahambisani nabo, umuntu abhalele incwadi ukuthi hayi isicelo sakho senzileyo ukuthi ube lapha eSouth Africa sisamukele, umuntu abesesiba lelungelo lokuthi aphile angaqeda ukuwaphila nxa ukuthi i-appeal board yamchitha abesephiwa 10 days ukuthi asukele izweni leli. Kodwa okwenzakala khathesi ukuthi umuntu nxa ehamba esiyavuselela uhlaveleni athathelwe iphepha lelo abesedipot. Yizo thina izinto esifisa ukuthi kukhulunywe ngazo. Kanti-ke futhi indaba enye futhi ongakhulunywa ngayo yindaba yabantu vele abangenalutho esikhangelele ukuthi kuzaba lomhlangano kukhulunywa ngodaba lwe-international migration, ukuthi iSouth Africa kumele iphathe njani kakhulu izalwane zaseZimbabwe ezilapha.
Alubana te wayala ukuwavuselela ama-permits la uhulumende wakwele South Africa, so kusitsho ukubana abantu beZimbabwe sebeyaqalisa ukuxotshwa kwele South Africa ngoDisemba.
Nxa kungenzakala khonokho kuyabe kungumnyama omkhulu sibili, yinto engasihlupha kakhulu ngoba sikhuluma ngabantu abangu-200,000 okuyabe sokumele babuyele emuva. Kodwa-ke thina-ke sihleli ethembeni ukuthi loba amaphemithi lawo engazange avuselelwe, kodwa kasicabangi ngendlela esikhuluma ngayo langendlela esibona ngayo ukuthi angabisela abantu bonke laba emuva. Esikucabangayo yikuthi uzaba le ndlela yokuthi angenza njani ukuthi labo bantu behlale belokhu khonapha eSouth Africa.
Alo-ke ngumnumzana Nqabutho Mabhena owenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eSouth Africa. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokuqhubeka kodubo lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika seliphindisele ekhaya abadabuka kwele Somalia phose abangamachumi ayisikhombisa i-68. indizamchina ebithwele laba bantu ifike egcekeni lendizamchina eMogadishu eEden Ade International Airport lamhlanje emini bekhatshwe iziphathamandla zogatsha olubona ukungena kwabantu eMelika olo Immigration and Customs Enforcement iICE. Izinqumo ezethulwe ngele China lonyaka eziqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi elwandle olwe South China Sea zibikwa zilakho ukudala ukufuthelana lamazwe angomakhelwane njalo zisephula iziqondiso zesinqumo somthethwandaba wamazwe omhlaba asanyakenye kulomsebenzi. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
EMelika selenelise ukuhlasela ngendizamchina zebutho kweleYemen endaweni eziphethe ngamalwe cacha awesimuslim abe Al-Qaeda esigabeni se-Arabian Peninsula. Isikhulumeli sebutho lakweMelika uNavy Captain Jeff Davis uthi lokhu kuhlasela indawo zabe Al-Qaeda ngokusebenzelana lebutho likahulumende weYemen kujonge ukufuqa amalwe cacha lawa ukuthi asuke emhlubuleni wase-Arabian Peninsula ukuze kuvikelwe impilo yabantu makhaza baseYemen labeMelika. UDavis uthi njalo lokhu kujonge ukufaka abe-Al-Qaeda laba enkingeni behluleke ukusebenza lokuthi bangatholi inkululeko yokuzenzela umathanda emhlubulweni lowo lasemhlabeni jikelele ngoba bazenza onkunzi behlukumeza uhulumende okhethwe ngabantu kweleYemen. Indawo ezihlaselwa ngendizamchina zebutho lezi ziguqela eye-Abyan, Al-Badia le-Shabwa okhanya kuyizigodlo zabalwa becatsha laba lapho abahlela khona inhlelo zokuphazamisa ukuthula lokudala umonakalo emhlabeni jikelele. Amalwe cacha awe-Al-Qaeda yiwo abikwa ukuthi badala umonakalo omkhulu emhlubuleni wange-Arabian Peninsula njalo yiwo abulala isilinganiso esikhulu sabadabuka kweleMelika. UDavis uthi yibo abachitha igazi eliningi lezizalwane zelizwe lakhe. UCaptain Davis uthi ilizwe lakhe kalisoze ligoqe izandla liyekele amalwe cacha la esenza umathanda endaweni eziningi zomhlaba. Uthi bazaqhubeka behlasela baze baphele abalwa becatsha laba.
Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders lizadibana lele FC Platinum kusemifinal yenkezo yeZimbabwe National Army Commanders Charity Shield ngesonto. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wenkezo yeZTNA Charities phakathi kweqembu leHighlanders leFC Platinum uza kuba senkundleni eluveve njengoba isimo senkundla eBaba Fields phazamiswe ilizulu. Lo mdlalo bekumele udlalwe emavikini adluleyo kodwa wedluliselwe phambili ngoba kungadlale yenkundleni yeBaba Fields yikho nje usugcine usufakwe eluveve. Iqembu elizanqoba ngesonto lizadibana lele Capes United lona elitshayele Dynamos nge-3-1 kwenye i-semifinal edlalelwe esikodlweni ensukwini ezedluleyo. Inkezo yeZTNA Commanders Charities Shield ibiphakanyiswa liqembu leHighlanders kwiminyaka emibili edluleyo ngemva kokuba litshaye eleDynamos ngo-2015 kwathi nyakenye linqobe leHarare City. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu leCapes United delinkezi Platinum wona amela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa aphume ijumo kulimpelaviki njalo eleCapes United liselizweni laseDemocratic Republic of Congo ukuyadlala leqembu leTP Mazembe kuthi elenkezi Platinum liselizweni leAngola ukuyadlala leqembu leClub Recreativo Sportivo do Lipolo. Iqembu leCapes United limele ilizwe kumncintiswano we-African Champions League kuthi elenkezi Platinum limele ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Inhlanganiso ye-Old Mutual Heath Streak Academy isigugule ekubeni inkampani yenziwa i-trust njalo umqeqeshi weqembu lesizwe uHeath Streak nguye okhethwe ukuba ngumongameli walihlanganiso. UStreak uthi ukuguquka kwenhlanganiso le ukuba yi-trust kuhambelana nenhloso yabo yokuthuthukisa umdlalo kakhilikithi.
Sakula mehluko omkhulu ukuthi vele thina sikwenzela ukuthi silothando lomdlalo lo. Asikwenzela ukuthi thina sithole imali. So thina siyabe sifuna ukukhulisa umdlalo, sifuna ukukhulisa abafana bethu abebulawayo ukuthi bekwanise ukudlala i-cricket, becine bedlale ilizwe lethu.
indawo Heathstreek Cricket Academy isungulwe ngomnyaka ka 2014 nguye uStreek esebenza ndawonye lo Joseph Rego oyisizalwane selizwe leIndia njalo engumanager kaStreek ngesikhathi esadlala umdlalo kakhilikithi. Ngokuhamba kwesikhathi lindawo etholakala lapho kwakule McDonald's Sports Club khona ibizwe ngokuthi Old Mutual Heathstreek Academy kuyindlela yokunaka ukusekelo eluthola kulenkampani. Lindawo iyisikolo esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi njalo ilenhlelo zokuphathisa abantwana abaswelayo kodwa beletalenta lokudlala umdlalo kakhilikithi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Aku Woza Friday lamhlanje silabafana bakamzilikazi abomdumo kamaskandi uBenedict Nhlapho uxoxe lomkhokheli weqembu leli uDoit Nkomo.
Ngoba nje abadala besithi kusinwa kudedelwane ake kodedela omunye kuDVD le eyabafana bakamzilikazi njengoba kuhlangene intshantshu zodwa emigidweni yesintu. Zivunulwe zaphelela ngezembado zomdabu lezinsizwa ezikhokhelwa ngumfana waseJolotsho uDuit Keith Nkomo encintisana loNewman Chuma. Nobanje kukunenga abakhuluma ngakho kulezi ngoma, unyawo lwabo lulonda imigido yamaNdebele amaZulu. Uduit uthi njengensizwa ezikholwa ukuthi ujaha kusiko kufika balipheke lavuthwa buso iDVD labo leli besenzele ukuthi labangela amazinyo labo balimumuze. Lapha ke utshola labo abangawuthandiyo umculo kamasikhande.
La kubafana bamzika noma ungathatha ama CD uthathe from CD la uqala la saqala khona lokhu bizwa landelela wonke uyabona ukuthi la ukhona umehluko kulokunokukhula kakhulu. Mina kuyangijabulisa lokho ngoba ngiyabona ukuthi nami khona lapho engizama khona ukuthi ngikhule khona.
Loba nje semane ngamaqembu kamasikhande eZimbabwe uDuit uthi bona abaqhakathekisa ukuthi komakhelwane kuphekwane kodwa okusemqoka ukuthi abakuphekileyo bona kunambitha okoluju.
Thina ukuthi into esiqhakathekisa kakhulu emiculweni ukuthi asifuni ukuthi sijumpe esinyi step. Sifuna ukuthi masuka ku 1 siye ku 2 3 kuze ufike lapho esifika khona. Asifuni ukuthi mhlawumbe sike sijump step, sihamba ngendlela nje encane, slow but sure ngesilungu basho njalo.
Zonke ingoma ezikuleli DVD uthi akusizo zomncintiswano kodwa abazama ukuncintisana lazo vele sebenyintiwe. Ukuze le DVD lihlabuse, imifanekiso yalo ithathelwe emalokishini achiyeneyo kwele South Africa abalisa iThembisa, iSoweto, iDiepsloot, iJimston lenzikini yaseGoli. Umkhulu kumsebenzi wenziwe kule DVD njengoba iphekwe ngabalichumi lesithupha, abanye besina, abanye becula, kanti abanye yibo abathwalise nzima iziginci lezingungu. Abafana bakamzilikazi wathi ke zitholele lakho leli DVD elihamba ledlalade lakhona hathi kuyalizwela omakhelwane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ni hu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho labafana bakamzilikazi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande. Lilale kodwa kwamanje lingayikhatshana. Lalelani ke uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.